Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 31/2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvitava zvingafamba zvakanaka munyika, nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wokurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvisarudzo zvakadarika vachiti upfumi huri kuratidza kuti huri kusimukira mugore rinotevera.
Vanhu vakupfuurwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa, ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamavhiri atanga tichiita vanhu vese vari mutaundi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated.
Vanotengesa mumigwagwa vorwisana nemapurisa muHarare nedzimwe nzvimbo. Vana chiremba vopinda musangano wekuzeya kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, mushure mekunge hurumende yavakumbira kuti vadzokere kumabasa nhaurirano dzichienderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa mashoko avo ekupera kwegore vachiti vane chivimbo chekuti gore ra2019 richange rakanaka veruzhinji zvikuru, rakanakira veruzhinji zvikuru munyaya dzezveupfumi. Vati hurumende yavo yakatoisa hwaro hwekuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi. Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvesarudzo zvakapfuura. Vativo nyaya huru dzavakatarisana nadzo ndedze kuvandudza upfumi hwenyika, kutsigira varimi uye kubatsira vemaindustry vemigodhi nevamwe munyaya dzekuvakwa kwemigwagwa nezvimwe. Asi vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika nekushayika kwemari mumabhanga, kudhura kwezvinhu uye kuratidzawo zviri kubudawo mukuratidzira kuri kuita vanhu vakaita savana chiremba nevamwe. Mukuzeya nezvemashoko avamunangagwa aya, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshanda nesangano rePescon Financial Services kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro pemashoko aya.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvitava zvingafamba zvakanaka munyika, nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika. Mukatarisa inini, nyaya dzemaindustry hadzisi nyaya dziri kufamba zvakanaka. Chikonzero tichichiziva, chikonzero chiri chekuti idzo nyaya dzemunyika hadzisi kufamba kuindisira mberi nyaya dzakadaro yatinoti isusu business environment pachirungu. Saka zvinhu zvinogona kuti zvide kuti zvirambe zvichigadziriswa. Saka ipapo zvinhu zvinotarisirwa kuti mukuru wenyika anofana kuramba achirovedzera zvinhu zvakadaro.
Tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika, muri kuona zvichienderana here?
Sematambudziko neshuvire zvatinoda kuita tanga tichizvitarisira, nekuti hazvisi zvitsva. Asi nhasi tanyanya kuti tinyanyisise kuda kuziva isusu kuti zvinhu izvi zvinogoneka sei, nzira yatichafamba yakamira sei, nekuti kungotaura chete hakuzi kungagutsa nhasi uno. Nokuti nyangwe mukatarisa pese takadonha nyika ichiinda kumawere kwayasvika uko, takanga tichikotaura zvimwe chete izvozvo nasi tiri ungo taura zume chete zuzo.
Zataur wanava munangagwa munoona zvichizadzisika here seshuviro yavo uye nenguva yavari kutara muna 2019.
Toda kubva pakutaura kuinda pakunoita kuinda pakunozvipira kuti iwe mukuru wenyika ngaachitaura kuti ga inini kana ndiri chitaura nyaya dzekuti tiri kuita nezvehuori munyika ndoo matanho andichatora tarisai dzimwe nyika dzakaita sana China. Dakazvipira hakuna nyika ingona kuzvisandura kubva madhaka mairise zvakaita yedu isina kuzvipira kwakadaro.
Nyanzvi munyadzo zvehupfumi vaPersistence kwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Muharare nemamaguta mange muine kurwisana pakati pevanotengesa migwagwa nemapurisa dzimwe nguva mauto ebazi remilitary intelligence. Mutauriri wekanzuru vaMike Uchideme vati vari kumboferefeta nyaya iyi. Hatinokwanisa kubatawo mutauriri wemapurisa kana mutauriri wemauto kuti tinzwe pfungwa dzavo sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesa migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Ndiri kuti shungurudzawo isu ndofunga mazuva maviri matatu apfuura takangoona mapurisa akudeployiwa muguta reHarare pati vanokumhanidzana kubvisa mamembers edu pavanokushandira vachitengesera. Izvi zviri kuitwa nenzira ine mhirizhonga hombe chaiyo. Matie gas ari kudirwa, vanhu vari kurohwa nemboma, vanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa. Ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamazivi ratanga tichiita vanhu vese vari mutaundi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated dzakabvumirwa nehurumende. Saka zviri kutishamisa, tiri kunzwawo kuti hasiri kuitika chete muHarare, tiri kuitikira munzvimbo dzakawanda. Taona maripoti kubva kumasvingo, taona maripoti kubva kwaRusape kuti imhizhonga chete yatiri kuona iri kuitika. Mapurisa achiuya sekwaRusape katowana mashoko ekuti nemasoja chaiwo arimo muchirongwa ichocho.
Asi imi sevatungamiri vevanhu vanotengesa mumugwagwa makamboedza here kutaura nehurumende nezvedambudziko?
Chinotishamisa ndechekuti tagara tiri muhurukuro nehurumende, tagara tinoatenda ese naurirano mameetings anenge ashedzwa kuti nyaya idzi dzitaurike. Kutaura kwandiri kuita izvezvi zvinewe, chikonzero chandiri kuti vanhu ava vari kubvisa vari kutengesera panobvumirwa ndechekuti pese pane vanhu vari mutaundi izvezvi inzvimbo dzakabvumirana dzinozikanwa kunzi apa pazvima kuona pasara panofanirwa kunge pane vanhu vari kutengesera ipapo. Saka zviri kutishamisa kuti vaakuuya kuti vachibviswa, ende vanhu vava vari kubviswa pasina kana hurukuro kana nhaurirano yaitwa neutungamiri hwakaita seboka redu kuti chii chava kuitirwa izvezvi, rizeni ndeipi hatisi kuziva. Totoshamisika izvozvo nokuti inguva yezororo, vanhu vakawanda vanga vachipembera vachifarira. Tinoziva mune madambudziko akawanda munyika, but ranga riri nguva rezororo rataitarisira kuzvabva kwamambo wedu Jesu. Saka we are all surprised nemaitikira aita zvino.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ranyora tsamba kuhurumende richizivisa kuti nhengo dzaro dzichange dzichiramwa mabasa kwenguva isingazivikanwi kutanga musi wa7ndira kusvika hurumende yagadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hazvino zvazvinobatsira kuti zvikoro zvivhurwe zvinhu zvakawanda zvichida kugadziriswa sezvo vana vechikoro vasingazowane batsiro yavanofanira kunge vachiwana kubva kuvadzidzisi. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neATUZ hazvina kuipa, asi zvaibatsira chose kuti masangano ose aise musoro pamwe chete otora danho rimwe chete. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya yavo.
Matisa acha zenga achimira kuenda kubasa kutanga mtu wa sezeni kusikira zinyito zao za kutaka zaota ura za gadirisa zinyito za taka achimira kuhurumende nane mwakati chaura nyeji zinyito ze mari mari edi wanigeri maineto sezela sikwanto kutuenda ote wamu kene nyeweza kare kutu wane sikwani sire zinyito kutu wanakwanto kwa mtuko
kuhurumende zaino jaina mari yokunze yokutambirisa wanu
Urumende ya karatiza shukuru kutine marie kumpe ya kawanda cha iso. Asimu kuti marie hawa zingi varbu itambi sapa zimisina maturu. Mzibuti wa sabbe iwa ni muri zao.
Zikoro zino zaruru wa msua 8. Sakavanawa munuda kutivadi ni na iwa masarauri.
Kibasa umbele urumende ya kutu 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 kore kazina basa kuzungofu wakusina zinebikiwa kukubika za kwana newe nuka rikila miriko nilea kwanisiko za kawanda kukubika wanama kwanisiko kukubika nisa kukubika kiki kata ya wonde ya china hili wonde inete mbata nitiro uwe kwee wana kuto kulitira wa bereke ya mbata nene kuto wonde hili kutu urimende isi marita kwa marimu yunye esu wana
chisha kabu damu kufamba kwa maka itakupa kwa mtara kuenda kwa harari
Tunofara kufamba kwa edoko kwa bude ya tenzisi na ukunti ya tenzisi waka zikisa nya yedu nika yesi yaku mzikisa nya yedu ya tisiri wano wane umbibido bachete kitori nina ya nuna ya kakura kitu kana wazo wana tata ya kuenda kuma basi wano zi yaku tindio zikemo kwa tewe darakisi ya tunofara kutika yesi tunofara za kare kutu kufamba kwa edoko waka ya uwejira kubati ana pa wasanti ni wasanti waka wanda
pale wamu wanoti muna kubatana Vashanda wana kubatana, maticha wa rairizi wana kubatana. Pana mangu masangani, ria muri kushanda nao mshiru mbaishu.
Nasi kato nyorira gwaro kumapuka hese ya rimu kuzeo watino kushanda nao. Kutuwawe tike mwone rapamu, nambaye dozo jate dikiti kwa nasi, pataya dikenda kine noti kiti na mbileo. Nasi bakutuwezi wachanda wachua, nyekuti hondo ya hondo ya hata kubwa isiye, ya hati ya hondo.
Mutungamiri wesangano runomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7 zvichakadaro vana chiremba vange vari kuramwa mabasa kwemwedzi wose vange vari musangano nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi mushure mekunge hurumende yaimbenge yatanga yati yavamisa basa ikazotizve yavadzinga yati ngavadzoke pamabasa nhaurirano dzichienderera mberi Vanhu vakawanda vanoroja nekurenda maofisi muchinoi vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kwemari dzavanobhadhara mwedzi wega wega. Asa Chikoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe weavo vawedzerwa mari yekugara dzimba mbiri muri kuchenu runogara veruzhinji rwechikono hono vamishek sambo vanoti kukwidzwa kwedzimba hakuna kunaka sezvo vasina kuwedzerwa mari yavanotambira. Vasambo vanoti vaibhadhara madhora zana nemakumi maviri pamwedzi asi kutanga munandira vachange vachibhadhara madhora zana maviri pamwedzi.
But kukwidza mitengo yekugara mudzimba kuloja handione sokunge zvino zviri justified nokuti navanhu kwavanoseenza havana kukwidzirwa mari dzavo. Saka vanokwidza dzimba vanozvitora pai. Chicha kukwira pakuzokwidza mutengo wenu.
Vasambo ava vanotambira mazana mana emadhora pamwedzi vanoti havaone vachikwanisa kubhadhara mari yawedzerwa iyi nekuda kwekuti vave nemwana ari kuenda mufumu yekutanga. Vasambo vanoti zvinhu zvichaoma zvekusvika pamaomero akamboita upenyu muna 2008.
Zvese zvakangoitawo mugore makore apfuura takaona vanhu vachibhadhara marenda avo nemagrosari nachitengerwa bhagedhi rechibage achitengerwa 2 litres nemafuta nechichi ndinoona sokunge ndoko hazvichaguma zviri nokuda kwokuti kana iri mari saka asakwanisa kutenga munhu anogona kuguma akuda zvinhu zvacho zvinotengwa nemari.
Mumwe mugari vaemanuel saurombe vanoti vane dzimba vafanirwe kutora kurojesa sebhizinisi.
Marenzi emudzimba chinhu chekubatsira vanhu kuti vagare achinga chikonsidere business sekutoti munhu anofanira kupidza mari kuti anzi apa musoro chinje wongobatsirana kuti vanhu vaone
vasaurombe vanoti hofisi yavo yavanoshandisa yakakwidzwawo nemadhora makumi mashanu vasaurombe vanoti dambudziko riripo nderekuti bhizinisi harisi kufamba sezvo vanhu vakawanda vasina mari
mari haisikutenderera kutenda nemari like for example vanhu vakutenda zvinhu havasi kutengawo masupamaketi vakungenotsvaga vakusika vakwira bhazi vati vaonotenga kunze handimuona yeurum bhizinesi kutengesa zvinhu zvako uchaona mari yekutenga.
Mumwe ane dzimba dzekurojesa muchinhoi vadominic shava vanoti vakakwidza mari yerendi sezvo vachirarama nemari yemaroja uye zvinhu zviri kukwira zuva nezuva.
Kwidzawo marents eribozi izvezvi pakeji yeraisi yangofanana mari yacho yangofanana neimba yeroom 1 saka vanhu varingokombena wavo vachiti izvinhu zvokwira zvinhu zvese zvongokwira.
Nyanzvi inoita basa rekutsvagira vanhu pekugara uye kutsvagira vane dzimba vanhu vekugara mudzimba dzavo vaclients gudu vanoti vanhu vakawanda vave kubuda mudzimba dzavanoroja vachinotsvaka dzimba dzine mipanda mishoma nepamusana pekukwira kuri kuita mari dzinobhadharwa mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chiguriwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende muAmerica nenyaya yekunetsana panyaya yebhajeti kwemutungamiri wenyika nedare reCongress neSenate kwapinda muzuva regumi nhasi pasina kana mukana wekuti pachaitwa chibvumirano. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump anoti havasi kuzobvuma kuisa runyoro rwavo pabhajeti kana pasina mari inosvika mabhiriyoni mashanu yekuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico. Asi vebato remadhemocrats vanoti havasi kuzopa vatrump mari iyi sezvo kuri kutambisa mari uye vachiti vatrump pavaitsvaga rutsigiro vakati Mexico ndiyo yaizobhadhara mari iyi sezvo vanhu vachipfuura nemunyika iyi kuuya kuzotsvaga mafuro manyoro muAmerica. Hurumende yeAmerica ine vashandi vanodarika mamiriyoni maviri. Vanhu vakawanda munyika vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvakaita sechegomarara. Asi vamwe vana mazvikokota munyaya dzezveutano vanoti uwandu hwevari kufa nechirwere ichi hunogona kuderedzwa nekuda kwechikafu chine utano zvikuru chechinyakare. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vaudza Studio 7 kuti tsvagurudzo yakaitwa nenyanzvi munyaya dzezverwere yakaburitsa kuti chikafu chinokuyiwa paguyo chinobatsira mukudzivirira vanhu vasarware nechirwere ichi nezvimwe zvizhinji zvinonzi hazvirapike. Muzvinafundo Matarira vanoti vane shungu chaizvo yekudzidzisa ruzhinji maringe nezveongororo iyi iri pasi pechirongwa cheCancer Nutrietics Cure Campaign iyo yakaburitsa gwaro rinotaura kuti zvirwere zvese zvinokwanisa kurapwa nechikafu chinobva paguyo nokuti panopfupfunyuka anonzi nechirungu maminerals ayo anobatsira pakugadzirisa hutano hwemunhu pasina kunwa mishonga inodhura.
Tinoda kudzidzisana nezve guyo. Vazhinji venyu kumusha uko munoziva kuti vana mbuya vaitikuira dovi, vaitikuira zviyo zvinobata paCancer Nutrients Campaign munga. Izvozvo vakanga vatozarurirwa yatinoti wisdom nanyadenga. Ndizvozve zvatava kutanga kuita muCancer Nutrients Cure Campaign.
Tsvagurudzo iyi yakatora makore masere ichiitwa nana muzvinafundo vemapazi akasiyana-siyana paUniversity of Zimbabwe School of Medicine avo vakaona kuti zvinopfupfunyika paguyo nehuyo zvinokwanisa kubatsira pakuraramisa vagari vemunyika muno nemuAfrica yese kwemakore akawanda.
Ini ndakazvirapa for 8 years nezvinhu izvozvo. Ndinozvirapa nezvinobva mukuyo neuyo. Nekutakaona kuti zviri nane kukunda madrugs akagadzirirwa ropa risiri redu. Mamwe acho anokuvadza.
Muzvinafundo matarira vanoti vakajekeserwa kuti matombo anopupfunyuka kubva paguyo ndiwo mushonga mukuru unorapa zvirwere zvinonzi hazvirapike.
Zvinopupfunyuka zvacho mune mamicronutrients kubva paguyo neuyo. Handiti unochaona ukakuya guyo rinozodzika nokuda kwemafufu anenge aibva pai paguyo. Kuti ridzike dombo rinenge ratokwizirana richifufunyuka richiinda mufu kana mudovi. Saka ndizvo zvotoshandisazvo, takutozvitsvaga muvhu.
Vamatarira vakaendera mberi vachiti zvinopfupfunyika izvi zvinogona kuiswawo mumvura yakachena kuti munhu anwe zvichibatsira mukupura kwake.
Kuti mumvura dzatinenge taisa mumishonga yabva muguyo ndiyo yaakurapa. Yaakurapa zviri mberi zvakatobuda mumarisechi.
Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vadzokere mukudya chikafu chaigadzirwa pasi chigare. Vakaenderera mberi vachiti vagari vemumadhorobha vanokwanisa kusanganisa zvinobva paguyo nehupfu hunogaiwa nemishina yedhiziri.
Kumaruwa uko tinotofunga kuti isu ndiko kwatichawana upenyu kana muchikuya. Asi kumadhorobha kwatinoita zvokugaya nezvigayo zvedhiziri tinofanirwa kuchitotsvaga teknoloji yokugaya tichiisa micronutrients anobva muguyo, muzviyo, mumhunga uye mapfunde. Vanhu vachidya zvinhu izvi.
Muzvinafundo matarira vati vanoda kuti vanhu vazive kuti chikafu chine shuga chinotowedzera chirwere chegomarara.
Kensa haidi zvinhu zvinokonzera acid, haidi shuga. Sadza rewaiti rine shuga yamusingazivi inonzi starch. Shuga yaye waiti ine shuga yakawandisa. Kensa haidi izvozvo. Mazowe ane shuga, koku ine shuga, fanta ine shuga. Chimboregerai shuga kana warwara.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaparura chirongwa checancer nutrietic cure campaign musi wa19 Mbudzi. Pari zvino pave nevanhu vanodarika zana vari kufambisa mashoko etsvagurudzo iyi muZimbabwe nenyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 kuUniversity of Zimbabwe School of Medicine muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Chikwata cheFC Platinum chiri kuvhura makundano enhabvu egore rino asi paine mubvunzo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotevera mutambo wenhabvu havasi kugutsikana nematambiro ari kuita FC Platinum pamusha payo mumitambo yeCAF Champions League. Vakatarisana nemutambo mukuru neOrlando Pirates South Africa iyo yakatora mukombe uyu muna 1995. Nhoroondo yenhabvu muAfrica inotaura kuti zvikwata zvinokunda nemutsindo pamusha ndizvo zvinowanzoenderera mberi nemakundano aya. Asi matambiro ekugona kunenge kudada mandava stadium asimudza mibvunzo mumukana wavo wekusvika kumaquarter finali. FC Platinum yakatatarika zvinotyisa nesnaps yekuMadagascar ndokuzokunda 1-0 mumutambo uyo vaitarisirwa kukanda zvibodzwa pamadiro. Ndokuzoita zvekare mangange 0-0 neOtoyo Oho yekuCongo. Mutevheri wenhabvu vaFrancis Mwendamberi vanoti kugona kunenge kudada inofanira kuwedzera mwando pamatambiro ayo pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya.
Mugugungano rwavakaiswa kairi FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo. Asi vakaenda kunze vanotonga kuti tambe zviri nani.
Mutevheri wechikwata cheDynamos vaObed Masotore vanoti FC Platinum isatarise mazita kana mukurumbira une zvikwata zvavari kusangana nazvo.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei. Nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Mbomwe mutevheri wemutambo uyu vatatenda makazvu ndiyewo vanofunga kuti kugona kunenge kudada inokwanisa kusvika mufainari yemakundano aya.
nematambire yapedza mutambo matambire yanga ichiita aka ichasvika kure ndaona ichisvika kana kuma final.
Simurairidzi wePirates Milton Srejovic audza mapepa nhau eSouth Africa kuti ari kutya kutamba nechikwata cheFC Platinum nenyaya yekuti chikwata ichi chiita mumakundano aya uye ati anoremekedza murairidzi wavo Norman Mapesa zvakanyanya. Ati sezvo Pirates iri kutamba neFC Platinum mumutambo wekutanga kumandava stadium zvishavane zvinonetsa zvikuru kuenda iko nemugwagwa. Asi Pirates iri kubheja kuti inosimudza zvekare mukombe weCup Champions League kechipiri munhoroondo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu.
Makasimba here vashamarari rekuStudio 7. Tinokushwirai gore idzva rakanaka. Zita ndozi munyaradzi kofi. Ndinobva kuHarare kuchitungwiza. Ndinomoresa hama neshamwari pamwe chete nemhuri dzisedze kwakofi. Tiri muno muSouth Africa kuCape Town. Tinokushwira kuti tipinde mugore idzva rakachena uye rakajeka
yeku 2019. Mbakadi vateereri veStudio 7 nevashamara veStudio 7, ndinofara nokutaurawo pamhepo yeStudio 7 itirwa. Ndichikwazisa hama dzangu, zita rangu ndinonzi General Makura, ndinogarawo ndiri kuSouth Africa but pari zvino ndakauya kuZimbabwe kumusha kwandiri kufara nehama neshamwari. Zvokutanga ndinokwazisa mai vangu vari kugogwe nevazukuru vangu nomudzimai wangu nevana vangu vari kuSouth Africa, Matoria naSurprise Makura, uyezve ndinovashuvira kuti ugoredzwa kuti vapinde mugoredzwa vatore makumbori remu-2019. Ndatenda hangu Studio 7 pamberi nebasa ramunoita rakanaka rinokudzwa rokutaura chokwadi.
Makadihenyu kweStudio 7 ndineti waSamson Mbuzi kana kuti babamo. Tida kukwazisawo amai vangu vanoti waJeneti vanogara kuchiweshe uko pawadhapo, nasisi wangu Juliana nevamwe vacho vese ndovakwazisa. Nasisi wangu Tangizai na mnina wangu Traidoni wakawanda vese ndovakwazisawo. Ne hama dzangu dzose dziri matimana yenyika ndodzikwazisa. Nemhuri yangu iri pachitungwiza mo Blessing na Janeti na Jaguarini na Junior, tinokwazisa vana vangu nemufaro kuti happy 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 new year. Na mai vangu ndoti happy happy new year, musagumbuke zvenyu nekuti yeni mwana wenyu hapana chandakuitira iwe paChristmas ino. Tizvitarisire iguru rinouya. Happy 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 new year.
Ini ndinoitwa mai Mwasa, ndinoda kumhoroyesa hama dzangu dzekwa magenge, vana mai vangu nehanzvadzi dzangu ndichiti muwe negore dzva rakanaka. Ndiri kumhoresa zvakare uko kwandakarwa kwamasimbo kundomhoresa vateshwara vangu navamwene vangu ndichiti makaita wani. Ndinoti muwe nenyu yegore dzva rakanaka. Ndinomhoresa Krista Do ndoti mwanangu wakadadisa wakapasa. Ndichimhoresa zvekudzaishe ndichiti ramba wakadaromwa vana vangu. Ndichimhoresa zvakare Mucheche Shama, ndichizomhoresa zvakare chibayo mwe changu chinonzi Christopher. Ndichiti Mwari ngavakuchengetei 2019.
Tinotenda vese vakwanisa kutipa kwaziso dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwi kuti paLive Talk tichaenderera mberi tichitaura nemi vateereri muchitiudza zvamuri kuronga kuita mugore riri kutevera. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.